manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 1 2019. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira futi mutungamiri waro apo anga ari kudyara muti pazuva rekucherechedza National Tree Day kumarondera nhasi.
President vanga vachidyara miti nekuti vakati vanoda kuti mwedzi uno waDisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti. Vakatanga kuchipfuura
asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana zvisina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza futi haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day vanhu vachiratidzira kugurukotaro zveutano kugungano raitwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro vaChamisa pavanga vachidyara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sivanda vanoti mapurisa aya ashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha neutsi unokachidza mukuda kuparadza vanhu vanga vaungana padombotombo clinic apo vaChamisa vanga vachidyara miti. vaChamisa vakatara mwedzi wese wazvita kuti vanhu vanga vachidyara miti senzira yekudzivirira kushanduka kwenyika kuri kukonzerwa nekutemwa temwa kwemiti. vaChamisa vanonzi vadyarawo miti pamahofisi ekanzuro yemarondera vasati vaenda padombotombo clinic. Dr. Siwanda vanoti sezvo vanga vasiri kuita musangano vanga vasingadi kutsvaga mvumo yemapurisa uye kuti vabvumidzwe kuungana.
President vanga vachidyara miti nekuti vakati vanoda kuti mwedzi uno waDisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfuurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabba bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting 3 different types of arms. Zaroa nevabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvisava nemumwe unochengetedza vaChamisa roti bara chairo rapfuura nepasatende yake richino tichienda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyayo dzavo vamwe vauyawo kuzozvanga zvichiitwa naPresident.
Tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa. Manga maitawo here danho iro rekuzivisa mapurisa kuti mutange muri?
Pasina kuungana vanhu mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. saka izvo zvazvirambidzwe nemitemo zviri pamutemo chaizvo. Mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mugare miticheti. So kutoti patatosvika isu tanetsana navo vachiona chitishu pepa changu chiri pawindoscreen vakatanga kuti mune masidzi emitero tikati aiwa matishu madishe.
Saka vachamisa vazokwanisa here kudyara muti?
President Tarisa vanga vatodyara miti uye vaendera mberi neprogiramu dzavo havaarambidze nemapurisa kana kuchiivirwa.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare kumarondera neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, varamba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana vasina mvumo yemapurisa. Assistant Commissioner Nyati vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vese kusanganisirawo vezvematongerwo enyika vange vachiremekedza mitemo yemunyika.
Mashoko ekuti mapurisa aridza futi haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa. Vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan. Mapurisa akasvika akati inini kana muchida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo. Uyezve vanhu maunganira makaita chiendai vanhu varamba. Vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachionetsana nemapurisa. Saka mapurisa vazoshandisa TSMO kuvabvisa panzvimbo iyoyo. Hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets. Mashoko ekunyika zviri paground zviri kubuda pachena. Tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika. Hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds. Mashoko ari kufamba pasocial media, mashoko ari kutaurwa nevamwe zvematongero enyika haana chokwadi mukati. Tinokumbira kuti vanhu vataure chokwadi zvinozoita kuti mapurisa vaite basa ravo nemazvo zvakanaka.
Bato iri riri kuti uyu wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvumo yemapurisa zvakare here?
Munyika mune mutemo. Kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadhiresa marali zvinofanana here nekudyara muti? Kana pakuadhiresa marali mukoma jonga yatove rali kai haichisiri kudyara muti. Saka toda kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo. Uyezve meya vekumarondera vanga vachitaura nemapurisa vanoziva mashoko avakataurira mumapurisa. Pamwe chete nadeputy wavo, pamwe chete nakansela vanga vachitaura nemapurisa svondo rese. Zvaitika nhasi sandizvo zvavanga vakataura nemapurisa. Ndosandiri kuti inini kuti nyika ienderere mberi vanhu vematongero enyika ngavadzidze kutaura chokwadi, nokuti dzimwe nguva vachazonyadziswa kana pakutaurwa chokwadi chinenge chiripo paground.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi, Assistant Commissioner?
Tiri kuferefeta tichitaura kudai. Ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavataure chokwadi varege kunyepa. Vachinyepera pasi rese izvo paground zvinhu zviripo zviri pachena zvokunyatsotaura pachena kuti vanhu vanga vachiita zvinhu zviri kunze kwemutemo.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day kumasvingo nhasi. Vanhu vanorarama neHIV AIDS varatidzira pamberi pegurukota rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Obadiah Moyo vachiti vanoda mishonga navana chiremba muzvipatara. Umo vanoti hamusisina kumira zvakanaka nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Moyo ndivo vanga vari munyarikani mukuru pamhemberero idzi idzo dzaitirwa munhandare yemucheke stadium. Vanhu varatidzira ava vaita izvi kubudikidza nekurara pasi panguva iyo vamoyo vanga vachitaura mashoko avo kuvanhu vaungana pachiitiko ichi, uye vati vatora danho iri senzira yekuratidza hurumende kututsumwa kwavo nekushayikwa kwemishonga navana chiremba muzvipatara zvehurumende. Vana chiremba vava nemwedzi mitatu vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzise nyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro mashandiro avo. Amai Maureen Msanzu, vanove mukuru vanoona nezvebasa musangano veZimbabwe Network of People Living with HIV AIDS iro rine nhengo dzaro dzaradzira vati ivo vange vari kusawana mukana wekusvitsa mashoko avo kuna vamoyo segurukota rezveutano nekudaro vabva wana mukana uyu nhasi.
Titaura pa inyaya yekuti tinoshaya kutosvika sei maminista kuti vanzwa mudambudziko redu. Hatisi kuziva kuti minista vari kurinzwa here kana kuti vanogona kuvachinja, asi mukana wekuti tikwanise kunge tiona minista access yacho, tione minista vakwanise kunzwa zvichemo zvatinazvo, zvakafanana nekuti mishonga chaiyo hakuna, especially second line nemapediatric formulation yevana vadiki and the second line this unonzi abakafa is going for over 1000 RTGs and if you go to kuruma pharmacy vanenge vachichaja $1 that we can't as a sector or as our forum we can't afford. Thank you very much kuti ndo situation yatiri.
Vaemano Gasa vanova mumwe vanhu varatidzira nekurara pasi vamoyo vachitaura vanoti ivo varatidzira kuti vaudze hurumende kuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka kuvanhu vanorarama neutachiwana avo vanoti vari kufa nekushayiwa mishonga pamwe chete nana chiremba vanovarapa.
Chiri kuitika papa vanhu vari kuratidza kugununa kuti isusu sevanhu vakarama neutachiwana. Baba taurwa topiki nane mukuramiri weuuene ari kutaura iye kuti zo communities. But communities yacho people are not getting the treatment that they want. People are struggling to saka outcry
vakuruvachaizvodaizvakuzviswa
drugs people need doctors in the health facilities around Zimbabwe.
Vanochengetedza runyararo pamwe nevashandi vebazi rezveutano vambozama kudzinga vange vachiratidzira asi varamba vakarara, izvo zvaita kuti vanhu vange vauya kuzocherechedza zuva iri vamire kuteerera mashoko egurukota vachitora mifananidzo yenyu zvanga zvava kuitika. Vagasa vanoti vafarira kuti kuratidzira kwavo kwabudirira uye mashoko avo asvika kune gurukota iro ravanoti razotumira vashandi varo kuti vataita musangano kuHarare. Kunyange vamoyo varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau nezvekuratidzira kwaitika pamberi pavo, vaudza vanhu kuti hurumende iri kukoshesa kurwisa kweHIV neAIDS kuti vanhu vazhinji vasarasikirwe neupenyu. Vaenderera mberi vachiti hurumende ichavaka chipatara chikuru chemasvingo Central Hospital chinove chipatara chepamusoro chinenge chine nyanzvi dzakasiyana-siyana pamwe nemichina yemhando yepamusoro, vachiti kubva nyika ichiwana kuzvitonga dunhu rose raingove neGeneral Hospital chete. Vati izvi zvichabatsira mukurwisa chirwere cheshura matongo mudunhu remasvingo.
My ministry will do everything possible to ensure that saka tichava nezvipatara zviviri muno mumasvingo, tichange zvichifidwawo nemadistrict hospital zvachiuya ikoko kuchipatara zvozoenda kune maspecialist kucentral hospital. Vekunah acting chief executive officer vamanenji Albert Manenji netimu yenyu tinofara kuti makwanisa kuronga chirongwa ichi. Tapenda tichinzwa kuti zuva remusi wa 1 December harisi recommemoration chete asi ratova zuva rekuti titangise zvirongwa zvegore rese. Nhasi kusvika musi wa 31 November tinee tichiparura zvirongwa zvegore rese, tozotanga futi musi wa 1 December gore rimwe nerimwe.
Vachitaurawo pamhemberero idzi gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati vanotenda kuti dunhu rikavakirwa chipatara chemasvingo Central Hospital vabatsira mukurapa kwezvirwere zvakasiyana-siyana kuvanhu mudunhu ravo rose. Vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzere womiriri wemuzinda weAmerica vaThomas Hastings vanoti nyika yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe nemari pamwe nemishonga mukurwisa HIV neAIDS.
We have come that long way as a partnership between the people of Zimbabwe and the people of the United States.
Ndinofara nerubatsiro rwuri kupiwa nenyika yangu yeAmerica. Mugore ra2018 hurumende yeAmerica yakaisa mari yekurwisa HIV and AIDS inokwana iyo miriyoni nerezana nemakumi matanhatu. Uyezve pane chimwe chirongwa chemutungamiriri wenyika, nyika yeAmerica yakabvisa biriyoni rimwe chete muZimbabwe chete. Tinofara nerubatsiro rwatiri kuita uye ticharamba tichiruita.
So we are very proud of that role.
Vamoyo vativo dunire masvingo rine vanhu vanopfuura miriyoni pavanhu ava zviuru zana nemakumi mashanu vanorarama neutachiwana uye vakanyanya vakuwanda vana vadiki nemadzima. Vati hurumende icharamba ichishanda nemasangano akazvimirira pamwe nemizera yedzimwe nyika mukurwisa chirwere ichi kuti chidzikire munyika. Gore rinozuva iri vacherechedzwa nedingirira rinokurudzira kuti matunhu atungamirire pakuunza kweshanduko kana kuti communities makes the difference. Sangano National AIDS Council iro rakabatana nemamwe mapazi ezveutano mukutungamirira urongwa uhu ranga richipa vazhinji magwaro anopa dzidzo dzepamusoro peHIV neAIDS. Sangano iri ranga richishandawo nevanorarama nezvepabonde mudunhu rechiredzi kukurudzira kuti vanhu vavhenekwe ropa uye kupa zvidzidzo pamusoro peshura matongo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi nezveurongwa hutsva hwekuisa dzimba muguta reHebron riri muWest Bank, nzvimbo ine nhoroondo ndefu yemhirizhonga pakati pemajuta nemamaslam. Apo Britain iri kugadzirira musangano wevatungamiri venyika dziri mubatanidzwa weNATO uchaitwa kunze kweLondon musi wa 3 na 4 zvita. Mubatanidzwa uyu unoti wawirirana kuita zvakaenzana pakubviswa kwemari dzinoshandiswa pamwe nekuderedzwa kwemari dzinoiswa neAmerica muhomwe yesangano iri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake cheve chidiki ndine urombo ndinodzokorora. Iye zvino tomboenda kuna Tanono Kawande achitipa chirongwa chake chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, unondipa simba.
Vadiwa vatereri, ini ndini Tanono Kawande ndichiti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isivo mumabhaibhiri tinozviona sei? Kutibatsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nhasi tina Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostle Mabhugu, tinokutambirai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma Kanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
Ndinotenda zvikuru. Chandingatanga kutsanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko omuapostora Pauro kuna vakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvinotinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadii mitombo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitire iwayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo zvake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu zvazvakadaro. Muapostoro Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwo ngativei muviri waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari chokuenda kudenga nzira dzinoenda ku adziti dzakawanda
izo kwadi zikuru Kristu ndomumwe muviri wa Kristu mumwe asine sponsero zvakasiyana siyana unozoenda pamberi Paura achiti vamwe vanotaridza nokuda kwemari vamwe vanotaridza nokuda kweuhire asi chakanyanya kukosha riko kuti Kristu uri kutaridzwa namazvo Kristu shoko rake rine kupfuurira pamberi zvakadaro unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kutaridzwa chete
chimwe chinondinetsa Apostle Mabhugu ndechekuti chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri kusiyana kwemirayiro yese iyi isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita rajesu tingava vanhu vane chokwadi kana tichidani
ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu vachiona mashoko aPauro achioneka mashoko aKristu ndanzi the first Christians vatendi vokutanga vakanzi vaKristu paAntioch kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo mafambiro avo zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu iri yedu yokuedza kuti tizvisiyanise pazvipoka zviya zvatamboreva ndopane dambudziko guru ipapo mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo yokuita vakadzi vakawanda kana kuti yokusarya nyama vamwe vachiti tinorya nyama vamwe vachiti tise chishanu vamwe vachiti ushiwo mugovera vamwe vachiti mutore svondo vana Roma varoma chapter 14 verse 5 inotanangudza kuti kuna vamwe vanokoshesa zuva kudarika rimwe vamwe vokoshesa kudarika chimwe asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari
vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo vamwe vanopinda nechishanu vamwe vanopinda nemugovera vamwe vanopinda nesvondo kusiyana kwese uku chii chinokonzera kunoreva chii
kabe haidi kuti tibherekete chokwadi chaicho mukoma akanonoka musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamiriro azvakaita mukereke yajesu kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri uye tinobata basa iri nokuda kwechikonzero chemari tinokara kana takatarisana nemari hakusi kuti tinoda kristu hakusi kuti tinoda kuparidza evhangeri fodo kukara mari ndozvinotitsaudza uye zvinotisiyanisa vazhinji vedu idambudziko guru chose hatisiita kereke nenzira yakristu taakungoita mazvake mazvake
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations kuHarare tinotenda zvikuru Apostle Mabhugu nemashoko enyu amatipa
tinotenda zvikuru mukoma atanonoka Mwari vakuitirei zvakanaka kuti
vateereri ndo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino tinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iye zvino toenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai, svondo rega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevanhu, vaElvis Mugari. Tichitarisa mazuva Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika, mukucherechedza 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai, uyezve vanasikana. VaMugari, ndino mukamuchira muchirongwa mukoma, tiudzeiwo maonero enyu pamusoro pekukosha kwemazuva 16 ayo ane chinangwa chekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana nechirungu chinoti 16 days of activism against gender-based violence.
No, ndinotenda vahove, ndinofara zvakare kuva muchirongwa pazvara nhasi. Nguva yatiri inguva yakakosha. Inguva yatinotarisa kuti tiri kubva kupi senyika yeZimbabwe. Tava papi senyika yeZimbabwe munyaya dzekuremekedzwa kukodzero dzemadzimai nevanhukadzi. Zvinova idzo nyaya dziri kuti ita sekuti dambudziko riri kurema munyika yeZimbabwe kuti tione kodzero dzemadzimai nekodzero dzevanhukadzi dzichiremekedzwa.
Chimbondiudzaiwo chii chaizvo chinozoita kuti vanhurume vambunyikidze kodzero dzevanhukadzi nevanasikana?
Nyaya yemhirizhonga dzinoitwa nevanhurume dzinobva pakasiyana siyana. Pekutanga tine zvikonzero zvakati wandei zvakasiyana siyana zvinokonzera kuti kodzero dzemadzimai dzisaremekedzwa, uye pave neviolence yatinoti gender based violence ichiitika. Chinhu chekutanga ndezvematongerwo enyika. Munyika yedu yeZimbabwe mune chinhu chirimo chatinoti intolerance, chinoreva icho kuti muchishona hamuna kunzwisisana kana kuti handinzwi zvinenge zvichitaurwa neumwe. So involvement kana kuti kuvamo neparticipation yevanhukadzi nevanasikana mune zvematongerwo enyika, tinowana vanasikana nevanhukadzi vachishungurudzwa. Dzimwe zvakare inyaya yetsika dzedu iri kukonzeresa violence mudzimba. Tsika dzedu dzekuti kana ini ndaroora mukadzi wangu, mukadzi wangu must be a slave, kana kuti anofanirwa kunge iri nhapwa iri pasi pangu.
Vamugari, Chipiri apfuura pachirongwa chedu chevechidiki takabata nyaya iyi ye 16 days of activism against gender based violence. Pane vateereri vakapinda muchirongwa vakati nemaondero avo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka, ndicho chimwe chinhu chinoizoita kuti kodzero dzevanhukadzi dzimbunyikidzwe. Sipeiwo maondero.
Ndizvozvo, ndinoda kuti ndiwirirane nevateereri vakataura nyaya yekuti kuoma kweupfumi hwenyika kuri kukonzera zvakare kuti kodzero dzemadzimai, kuri kukonzera zvakare mhirizhonga. Nekuti tine pakawanda patiri kuona mukatarira muzvivhitivhiti nemumavhidhiyo zvinhu zviri kuitika izvozvo, tiri kuona kuti vechidzimai nevanhukadzi ndo vari patiri kuti kureceiving end nemaomero akaita zvinhu.
Chindiudzaiwo vamugari, sezvo vari vanhurume vanonzi ndivo vanombunyikidza kodzero dzevanhukadzi, pane zvingaitwa nevanhurume here kugadzirisa dambudziko iri?
Hongu vanhurume vanotyora kodzero dzevanhu, but pane zvinhu zvatinoda kuti tinase kutarisisa vahove kuti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzemadzimai nemhirizhonga pachayo inoitika pasikeo yakanyanya kuvarume nevakadzi. But tine imwe mamacircumstances atiri kuonawo zvakare vakadzi vachityora kodzero yethe boy child, vakadzi vachityora kodzero nemhirizhonga vachitirawo mhirizhonga kuvarume. But nyaya iri kutaurwa inyaya yevakadzi. But mubvunzo wenyu mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo, kuti pane zvingaitwa here nevarume kuti tidzidzisane. Tinofanirwa kuti sevarume tinzwisise kukosha kwakaita kodzero dzemadzimai nekukosha kwakaita kodzero dzevanhukadzi. Dai vasiri vanhukadzi, dai vasiri madzimai, dai varume vacho vasipo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka munguva ndiyo yadyanana. Tichipera chirongwa ndanga ndichikumbirawo kuti mukandire mhuri yeZimbabwe mazwi enyu ekupedzisira pamutoro penyaya yatati nayo nhasi muchirongwa.
Mashoko angu ekupedzisira vahove, ndinotenda mashoko angu ekupedzisira kuvana veZimbabwe ndeyekuti ngatibatanai pamwe chete sezvatiri kucherechedza mazuva aya. Wedha uri murume, uri mukadzi, uri kurural area, uri kuurban area, tibatane pamwe chete.
Aiwa, takunzwai zvakanaka, tinotenda zvikuru. Mhuri yeZimbabwe nhasi muchirongwa takanga tinava Elvis Mugari, umwe wevechidiki anorora kodzero dzevanhu. Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganei padande mutande apo paTwitter nepaInstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa Big Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ini ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike, sezvo nguva yedu yapera rikaiti timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro vaNelson Chamisa apo vanga vachidyara miti pakucherechedza zuva reNational Tree Day kumarondera nhasi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati varamba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana vasina mvumo. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, vanhu vachiratidzira kugorokotara zveutano kumasvingo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gift Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.